Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemugovera, nyamavhuvhu 31/2024. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochwirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBait Bridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerwendo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisataziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yasungwa. Tichaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Kana munhu akatyora mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kuti ndiani. Uye atyora mutemo weZimbabwe saka anofanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Mutauriro
wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kuGonare Zhou National Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reVeterinary Services, Dr. Pius Makaya, vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZimparks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kuGonare Zhou, uye bazi ravo neZimparks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa kuVictoria Falls Wildlife Laboratory yakaburisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mhara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza Gonare Zhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri muGonare Zhou National Park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gonare zvou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kramer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vaibva Afrika yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. Pataiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasara tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nembayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe womutambi wechidzimai Ratidzo Unisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admire Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya Second Republic inodokwaira kuti vanoita zvimi tambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidzi akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bus Stop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsigirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uye zvekuti zvingagadzirisikwe sei.
Tikaita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa dhora 4 ma 20 liter bucket, vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete pasvondo, kumwe vatone makore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi, kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura ko Harare va mbovhara kana kuti komishina Prince Edward James kwatiri semadzimai idambudziko guru
tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei titarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyayo yemvura
chinhu chazvisi sina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura vanotengesa mvura voda $2 kupofoma zvake uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo nyaya dzemuzunguzi zvinhu zviri kuafekta vakadzi zviri zvakanyaisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani tisu tiri kungunikidzwa tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaikwa kwemvura ndodambudziko ratinaro saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu redu iko zvino Harare yavhara mvura yayo matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazvirina nekuti pamwe kune nzvimbo dzaiwanda asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 wa ese saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash ndo matambudziko atinawo hatichaziva kuti todii ende tichakunda setemba dona gore ropera tichitambura zvakadai taingokumbirisa hurumende itivakirewo redudhamu
makambowanikwa muchitaura here ne kanzuro imomo muchitungwidza vari kuti chii
ichokwadi tinotova necourt order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura vakabvuma kuti vaizopota vatiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose saka apa saka yesu takakurukura nawo asi chekuita ndopasina nekutokuvaridzemvura Harare vakatitamisa takomishina Prince Edward rod kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura saka vanenge vakuti zvionerei nerimwe dambudziko ndechikanzuro yechitungwidza haisi kubhadhara mari kusitovharari yemvura yatinoendapuwa sitovharari inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura dai hachitungwidza ichibhadharawo
mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvagawo rutsigiro kubva kune vamwewo vakateerera
iko zvino tiri kuita matraining ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko tikuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight cream zvinana foam bath maperfume makobhura nezvakasiyana siyana saka rimwe dambudziko ratina ndekuti vamwe vanenge vasitorinana pekutangira ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ungoti tikubhadharawo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotrenwa hemitozoonawo kuti todii after vaitrena chimwe zvekare ndechekuti taita dambudziko revakadzi vari kuita cherutoti munomutungidza so zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawuche vese vakaremara vaari kuchengeta vanokwira 15 apamba paanogara hapana mvura ndo rimwe dambudziko racho saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho pamba ari kutenga mvura yakaonda ipo paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanokwira 15 ndo dambudziko rimwe ratinaro muno mudzimai iyeyaizi hakuna chikafu hakuna zvese taiveko nezuro tadeizwa kuti tinoona hazvina kumira
vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi
tinowanikwa paofisi yedu panonzi paki college unity k chitungwidza kudhuze nekusi junction uko ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078 072 1978 pamwe chete na 0776 9301
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano rezinata mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda
makadiyo zvinova tereri.
Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu ndingati taane makore 6 iyo takagumisira kuita kubva 1992. Saka bira iri ndingati ndere mhomboro inenge zinata. Saka ririkudzwa pamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Ndingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvisa tichionesane zvikuitika munyika. Iyezvo izvi kunoita mataona nechazara. Kana inga nyika inochengerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, tinoziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi. Tingadzidzire nyika pasi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo dzose mhondo dzainga dziriye panzvimbo iyoyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri?
Ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvakuitawo nenyaya pamwe dzamune zvia dzanaiei zvimwe zvizvazviita senge zvanga zvisingasiendeka, zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana nehurumende yatiayo inokuzirawo tsika dzechivanhu, zvekuti vakati tose vanotombobvunza kuti kainiii chivanhu munotiwo kudii. Saka isu takatae tichange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu tichange tadziona, zvatoti mhondoro idzi dzinofanira kudzibva mu10 provhinsi. Ipapo kwatakabveta kuma 1990 tanenge tine abhoti kuma135 dzaibva from 10 provhinsi. Saka bika doro dzakaitirwa nzvimbo inozoiya bira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Iri remhondoro rinobikwa tingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vaotenderedza guma kubereka zuva. Ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemiti iyayo yamunoona yakafana nemitubu iyayo. Moto wacho iyoyo unosikwa nemiti iyoyo ende kana watungira haudzime. Ende miti inobika doro iyoro miti iyoyo ichakapa. Vanotovakwa dzimusasa vanenge vachibikirwa doro iyoro. Ende mutungo iyoyo haudzime unotozvidzwa kudzima musinotora doro.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira uku kwakuna sekuru vedu vamushore yenyu mhondoro yanga iripo. Saka ndiyo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iye zinata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti dii ndiko zvingatapire zvikubiki zvedoro. Nekuti hanzvimbo yacho haina kusimuka iyo midziyo yachona zvatodzisine midziyo idzi dzemhondoro idzodzi tambotipiwo marayiwa enyika taoneke pachiti zvitenenguzo nekuonesana. Saka pana hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa imhondoro dzemadiri mana ese iri kuungana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yotenderwa, kana pane panoita pari kukanganisa pausiro pano zvimwe zvinotiiza zvigere zvimwe zvii dziviri yacho. Saka tinenge tichati tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Pachirungu aoti marainmaker vaya vanokwanisa tichigomba kutozodaisa mvura izvatiriti mhondoro katinenge uri midziyo yedu
maita basa sekuru, tinotenda zvikuru. Tootarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadi aiwa, tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kubasa redu iri zvinhu zvinofanira kuti zvifambe nechiedza chakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 200 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino, America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirowawo Everton 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Belamine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochikirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.